manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro gumiguru 22/2018 makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndinogona sei kuti majuniors emureserve bank vasaspendwe. Tisiganwe kuti vakuru vacho vari pamusoro pavo vasaspendwa. Pamusoro pazvo tikazvidzwa kuti vari mumba ndo vaakutsanangura kuti vari kubudisa mari mureserve bank. Yada kunzwa governor of central bank echitaura.
Governor of the Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vomisa basa vashandi vana vakapomerwa mhosva yekuita zvouori nava Asi Lumumba, ava vekutaura vakamirira bazi rezvemari. Dare reparamende rotanga chirongwa chekunzwa pfungwa dzevanhu nezvebudget regore rinouya. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo, vovimbisa kupedza dambudziko remafuta ekufambisa dzimotokari. Varairidzi vochema-chema nekushaya simba kwemari yavari kutambiriswa vamwe vachikanda mapadza pasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Governor of the Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vaburitsa mashoko kuvatori venhau nhasi vachiti vambomisa basa vashandi vana vekubhanga iri vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori. Izvo zvinotevera mashoko vachangopiwa basa rekutaura vakamirira bazi rezvemari vaEsi Lumumba paFacebook yavo ekuti vana ava vari kuita zveuori nekutengesa mari pamukoto. Valumumba vakataura mashoko aya nezuro vachiti vaitaura vakazvimirira kwete kumirira bazi rezvemari. Vamiswa mabasa ava vanosanganisa vamirira ichiremba vanomene mataruka vagreshamo muradzikwa uye vazvandiwana sabure vamangudya vati vari kuda kuferefeta nyaya iyi mukuzeya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano
inyaya inokatyamadza zvikuru kuti tingati vana ava vangani ndivo vanobudisa mari mubank vosaspendwa vasina mukuru uri kuvabatsira kana zvakaitika zvinogona sei kuti majuniors emureserve bank vasaspendwe tisikanzwi kuti vakuru vacho vari pamusoro pavo vasaspendwa pamusoro pazvo tikazvidzwa kuti vari mumba ndo vaakutsanangura kuti vari kubudisa mari mureserve bank taida kunzwa governor of central bank ichitaura kuti chii chaitika nekuti vari mumba havana unyanzvi neruzivo nezvinoitika mucentral bank asi hatisi kuti varityora mutemo wasasuspendwa Zimbabwe iri kuda kupuwa direction pari zvino haisi kuda kupuwa majokisi akapfupi atiri kuona kuti tongonzwi nhengo wasasuspendwa nanhingi nanhingi governor wacho akati zii tichida kunzwa kuti governor ari kuti kudii kana vanhu vasasuspendwa zvaiitika sei governor central bank asingazvizivi kana chiri chokwadi toti idambudziko futi zvakare kuti mureserve bank munobuda sei mari zviri nyore kudaro iwa mangudya vakamashuro mavhiki apera vangaita hakuna mari iri kubuda kubva mureserve bank iri kuenda kumusika mutema kana zviri vechokwadi zvikureva kuti Zimbabwe ine basa guru rekuita kuisana neuori corruption tikati iri kuitika nekuti shuwa nyika haingatongwi matongerwo iwayo vanhu vezimbabwe kutambudzika
tombotarisawo iyo nyaya yekupiwa basa kwavaLumumba tiri kuonawo vamwe kubazi rezvekubudiswa kwemashoko vari kugunun'una kuti havana kunge vasumwa navamutuli ncube munoona sei kunetsanoko
zvakandojerika kuti vaLumumba basa ravapo harisi ravo harifani kunga richipuwa basa nokuti vaLumumba tichivaziva munhu anoita zvepolitics saka ministry yekufinance haifani kutora munhu anoita zvepolitics kuti apinde mubazi rinoona nezvemari. Vali mumba dai vada kupuwa basa vaifana kupuwa kuzane PV headquarters ndio kwavanokwana nekuti kutaura zvepolitics vanozvigona. Pamusoro pezvo hurumende ine bazi rinonzi Ministry yeInformation and Publicity.
Nyanzvi munyadza zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Komiti yedare reparamende yatanga kuita misangano nhasi neveruzhinji kuti inzwe pfungwa dzavo panyaya yebhajeti regore rinouya. Godwin Mangulsha anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusoro pebudget rebazi ravo regore rinouya, munyori mubazi rezvevashandi Dr. Judith Katera vazivisa komiti yeparamende inoona nezvevashandi kuti bazi ravo rakaziviswa kuti budget raro harifaniri kudarika mamiriyoni makumi masere nematatu nebazi rezvemari. Dr. Katera vati bazi ravo rinokwanisa kuita zvirongwa zvaro nemazvo kana rikawana mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu emadhora. Vatiwo kunze kwekupiwa mari isingavakwanire, bazi ravo rine zvikwereti zvinodarika zana remamiriyoni emadhora uye rave kutarisa nzira dzakasiyana-siyana dzekutsvaga mari kwete kungomirira hurumende chete. Vatiwo vanovimba kuti nhaurirano dziri kuitwa nehurumende nedzimwe nyika dzichabudirira kuti bazi ravo rikwanise kuwana rubatsiro kubva kune dzimwe nyika nemasangano akasiyana-siyana. Chikwereti chikuru chebazi iri ndeche Basic Education Assistance Module kana kuti BEM, icho chisati chabhadharwa nebazi iri kuzvikoro kubva muna 2015 kusvika pari zvino. Chikwereti ichi chave pamadhora mamiriyoni makumi mapfumbamwe nemashanu. Komisheni inoona nezvevashandi vehurumende yazivisawo kuti inoda budget remari inosvika zviuru mazana maviri nemakumi mana nemaviri kana kuti 242 million, asi yakatoudzwa kuti budget rayo harifaniri kudarika zana remamiriyoni nemakumi mapfumbamwe nerimwe kana kuti $190 million. Pavabvunzwa kuti sei pasina chinoratidza kuti mari yekubhadhara kana kuti uwandu hwevashandi vehurumende huri kudzikira, munyori mukuru mukomisheni vajonathan utaona achivati vari kuedzana pose pavanogona kuderedza uwandu hwevashandi vehurumende. Vanotiwo nyaya yevashandi vehurumende vanonzi vanongobhadharwa vasina zvavari kuita iri kugadziriswawo. Vanongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba manyanya vanoti zvinosuwisa kuti mapazi ehurumende achapiwa mari shoma, vachiti izvi zvichakanganisa mashandiro emapazi aya.
Approach rinosevheswa yekuti vanotanga kuisa maceiling anogona kuafekta makey ministries, zvakare zvinogona kuafekta service delivery. Zvine dambudziko rekuti iro munoziva maministries, ngatiti ministry yakafanana nehealth, ndichipa semienzaniso, kana ministry yakafanana needucation, ndopa tinozotanga kuona supply emaservices ikoko yakuvhiringa.
Paramende ichatura zvese zvairi kuudzwa kubazi rezvemari. Kurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanotarisirwa kutura budget ravo rekutanga mwedzi unouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dzinodarika zvikamu makumi manomwe kubva muzana dzatevera kurudziro yairo yekuti dzisaenda kumabasa nhasi nemangwana senzira yekunyunyuta nekusatambiriswa mari nehurumende iri mihoro yemari yekuAmerica. Mutungamiri wesangano iri Vaobet Masaraure vanoti varairidzi vakazivisa hurumende kuti vanoda kubhadharwa mihoro yavo nemari yekuAmerica senzira yekuti vafambidzane nemitengo yezvinhu iyo vanoti iri kuramba ichingokwira zvisina mukare akamboona. Vamasaraure vanoti varairidzi vatambira mihoro yavo nhasi asi vashamisika kuwana mari dzavo dziri mumaRTGS dzisiri dzemari yekuAmerica sezvavaitarisira. Vanoti nekuderera kwaita mabhondi achienzaniswa nemari yekuAmerica, varairidzi vazhinji vatambira mari inosvika madhora makumi mashanu ichisanganisira mari dzekubatsirikana. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamasaraure.
Nhengo dzedu dzarega kuenda kubasa nenyaya yekusahwisisa kwehurumende kuti vavape mari yavo iri muma-$United States. Munoona kuti zvinhu zvekukwira muzimbabwe zvakwira neover 300%, mari yavari kutambira yavashomasa zvinhu zvacho zvinotengwa mumashopu zviri kupera zviri kubvutidzana. Saka nhasi ndopeidhe rematicha takazivisa hurumende kuti kana ichinge isina kutipa maUS dollars musi wa22 na23 hatisi kuzoenda kumabasa, maticha achiitawo bishi rekumhanya nevamwe kuti vakwanise kubata zvishoma zviri kuwanikwa zvasara kumashopu, vakwanisewo kuwana pavanoda kuchinja mari yavo kuti iite maUS kuti vakwanise kutengawo madrugs evana vavo sezvo mamedical aid asashandi. Ndo mazuva mairi watichashandi kuradza kunyunyuta nekusapuwa mari yedu US dollars iyo iriyo mari yatakanegoshita muna 2012 nehurumende. Hurumende yaiti unfair labor practice yekuti vaakutitambirisa mari yatisina kumbowirirana.
Saka iyi nhengo dzenyungani dzamunofunga kuti hatsina kuenda kubasa nhasi?
Vanhu vaisina kuenda kubasa nhasi tikaisa estimate yedu vatakombaila from survey yataita makuseni yasvika 75% yemembership yedu yose inodarika 35,116 ndo uwanda wemembership yedu. Saka pane survey yataita taona kuti 75% yavo haina kuenda kubasa zvachose.
Asi munofunga kuti zvine zvazvinobatsira here kusaenda kubasa musiri kuita hurukuro dzekugara patafura nevamunoshandira?
Hatina kumbobvira taramba kugara pasi nevatinoshandira. Takanyora mapetisheni asingaperi tichikumbira nyaya iyo yekuti mari yedu ngaiuyewo iri maUS dollars tikwanise kuoraramawo sevanhu vakaisa zvikuti munzeve vakatadza kutiteerera. Isusu ticharamba tichiita izvozvi kana vachinge zvisina kuchinja pfungwa dzavo, ticharamba tichisimudza madziya tichiwedzera kuita zvimwe zvinonyanyovarwadza kusvikira vakwanisa kuteerera chichemo chedu. Saka tinofara nekuti izvezvi tautaura nemamwe maorganizations tichange tichienda mumastreet process pamberi apa. Nhasi tichanyora gwaro ravaenda kuna minista wefinance zvakare timurimainda maproblems atinaro tichiita kuti vakwanise kurivhiwa 2% tax yavo nenyaya yemasalary regime yavo vabva matiivo.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunare muHarare neStudio 7.
Mwedzi uno wagumiguru pasi rose neZimbabwe vari kurangarira chirwere chegomarara rezamu icho chinonzi chiri kunetsa pasi rose nemunyika. Studio 7 nepenyuro yevanhu ichange ichikupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu kubvira muvhuro wevhiki rino kusvika kupera kwevhiki. Studio 7 ichange iri kukupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu. Teererai Studio 7 kubva muvhuro kusvika pakupera kwevhiki, apo tichange tiri kukupai dzidziso uyezve tichitaura nevamwewo vakambobatwa negomarara rezamu tichiitazve hurukuro nenyanzvi munyaya iyoyi yegomarara rezamu rinonzi riri kubata madzimai kunyanya asi nevarume zvakare. Musakanganwa kuteerera Studio 7 kubvira muvhuro kusvika kupera kwevhiki, apo tichakupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vanoti Zimbabwe yawana mari yechikwerete yekuti ipedze dambudziko rekushayikwa kwemafuta ekufambisa dzimotokari. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema chema nenyaya yekuti vave kupedza nguva yakareba vachitsvaga mafuta ekufambisa dzimotokari, uye vemakombi nemabhazi vanonzi vabva vawedzerawo mitengo. Kunze kwekushayikwa kwemafuta ekufambisa dzimotokari, nyika yakatarisana nedambudziko rekushayawo mafuta ekubikisa, chingwa nezvimwe zvekudya. Vanhu vanonzi vave kumanikidzwawo kutenga zvinhu zvemari inosvika madhora makumi maviri kuti vakwanise kutenga bhodhoro rimwe chete remafuta kana vachida kutenga nekadhi vasina mari yekuAmerica. Asi padambudziko remafuta ekufambisa dzimotokari, vagumbo vanoti vari kuedza kugadzirisa dambudziko iri vachibatsirana neReserve Bank of Zimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vagumbo.
Nyaya yamafuta okufambisa dzimotokari yakambotitiwo merei. Apo tanga tabatwa nekuda kwekukwira kwemutengo wefuel wakaitwa pasi rose watinati international price market. Yakakonzeredza kuti iko mari yanga ichanga tichishandisa isu senyika kutenga mafuta yanga iri 20 million US dollars per week, yakabva yakwanisa kuti ichitenga mafuta mashoma panati noshandisa tangati shandisa mafuta iwayo tichifungidzira kuti zvakakwana tichangisa tichipiwa mari iyoyo yatanga tichitenga nayo forex zvazoita ndezvekuti pakwira mutengo mari yatanga tichiwanisa kutenga nayo mafuta haichakwanisi kutenga mafuta akawanda atanga tichitenga ne 20 million saka RBZ governor vaakuwedzera mari kuti tikwanise kutenga mafuta anenge achifambidzana nouwandu kana kuti nokushandisa kwatinoita mafuta pazuva rimwe nerimwe mukurima kwedu mukuita basa redu rokufamba nedzimotikari dzedu kumigodhi nokumwe kwakasiyana-siyana muzvipatara nomuzvigayo chimwe chakakonzera kuti tikurumidze taona kuti zvashata pamwedzi uno waOktoba ndechekuti ndiwo mwedzi wacho wanga wava kutanga kuti varimi vedu vachiwana fuel yekuti vagokwanisa kushandisa mukurima vatinoti zvecommand agriculture
matiwo governor wereserve bank of zimbabwe vaatenda kuti vaatiwedzerei mari inenge yakusvika pamari mambotanga mati 20 million ndo yanga ichimboshandiswa pavhiki
yes chokwadi vaakuwedzera mari kuti tisvika pa 32 million US dollars per week pamusoro peizvozvo ndaita umwe urongwa hwekuti iko tichiwana chimwe chikwereti chefuel kana kuti yatingati credit facility yokuti fuel ikwanise kumbopinda munyika zvakawakwana kuitira kuti vanoishandisa vasaishaya asipo zvimwe zvanga zvava kuita ndezvekuti pakayatinozonzi pachirungu panic buying vanhu vamboona kuti fuel yenge yanga yava kunetsa vakabva vamwe vatangisa kutenga namadhiramu vamwe vochengeta votarisira zvana Christmas vamwe vaenda kune yapeti black market saka zvese izvi zvanga zvakonzeresa kuti tichiva nedambudziko but ndinofara kuti ndiri kutaurira kuti kunosvika musi wefriday uko dambudziko racho rinenge rapera nokuti imwe facility yandataurai kana kuti imwe umwe unongwa wandataurawo unenge wava paunenge waakushanda saka tichange tava kuti mari yatagara tichishandisa sehurumende isu kutenga fuel inenge iripo yatazotsvagai yatinyati credit line inenge yavapo saka kubatsirana kwezviviri izvi dambudziko rinobharapera
mati maona chimwe chikwereti kubva kunyika ipi
chikwereti hachidi kutaura kuti ndachipiwa nani asi chiripo ndekuti macredit lines agara achibvumidzwa saka tawana vanokwanisa kutisupplya fuel tichizovabhadhara data ndozvandingangotaura chete
gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 bato rinopikisa reMDC rinoti riri kuronga kuenda kudare repamusorosoro reSupreme Court richipikisa mutongo wakapiwa nedare reElectoral Court wekuti vakakwikwidza vakamirira ZANU-PF musarudzo yekutsvaga miriri wechegutu East muparamende vaDexter Nduna ndovakakunda vaGift Konjana veMDC musarudzo iyi vakonjana vakanga vakwira kudare reElectoral Court vachida kuti rirase zvakanga zvaziviswa neZimbabwe Electoral Commission zvekuti vanduna ndo vakanga vakunda sezvo iyo ZEC yakanga yatenda kuti yakanga yakanganisa kuti vanduna ndo vakakunda asi ichiti iyo yakanga isina masimba ekudzora zvainenge yazivisa asi dare iri rakarasa nyaya iyi richiti magweta avakonjana akanga asina kutevera mutemo zvinodiwa pakutevera mutemo wesarudzo mutauriri weMDC vaJacob Mafume vanoti bato ravo rinoona sekuti rakabirwa nemutongo uyu izvo zvaita kuti vade kukwira kudare repamusoro-soro ngatinzwei hurukuru yataita navaMafume
nyaya yanga iri pakachena pekuti iyo ndeke yakabvuma kuti yakaita mistake asi matare edzimhosva arambe achiti mistake iyoyo ngairambe iripo zvinozoreva kuti next time ZEC inogona kungodaidzira chero nhamba yainoda kumakoti uku wonosvikwa uchirambidzwa kuti uhwine nekuti vari kuti loya rako ratadza zvakati loya rako harinyanyi kugona zvinhu zvashamisa pasi rese kuti dare redzimhosva rinotonga nyaya richiregera kuona kuti iyo nyaya yakamira sei
saka mune matanho amuri kuronga kutora here sebato tichinzwa kuti nyaya iyi yakanzwikwa kudare rinotonga nyaya dzine chekuita nesarudzo reElectoral Court
tinogona kuti aapile tichakumbira kuti malawyers edu aapile nyaya inzwike tichikumburisawo kuti matare edzimhosva ngavazive kuti nyaya dzakadai so dzinofanirwa kuita fairness vanhu vanenge vavhota and zvinokonzera kuti vanhu vasave nekuvimbika nematare kana achibatirira kana kuti achiita madecisions anoita kuti vanhu vasanzwisise kuti inyaya yekungoda kuti vaite zvinofadza rimwe divi chete asi kutevera justice pasina.
Saka munokwanisa kupikisa mutongo uyu kudare ripi?
Kune dare rinonzi Supreme Court ratinogona kuindisa nyaya iyi kuti indodzikwa patsva.
Imi zvii zvamunotarisira kuti dai zvakabuda kumutongo uyu?
Zeki yakabvuma takaresa hatina kuverenga mapepa ecandidate yedu. Vakati manumbers awa anga aripo asi zvinoda kuti zvindiswe kukoti kuti manhamba awa agadzirwa. Hapana ari kupopotana nezvazvo. Munhu wese ari kuziva kuti mavhoti akareswa kuverengwa. Dare rezimhosva rongoramba richiti haiwa mauyiro amaita kukoti haziriwo, asi vanhu vatouya kukoti.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vari parunare muHarare neStudio 7. Musika wemabhuku weZimbabwe International Book Fair wavhurwa nasi muHarare paine kuchema-chema kwekuti kudhindwa nekuburiswa kwemabhuku kuri kukanganiswa nemamiriro ezveupfumi munyika. Atsachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachivhura ZIBF sachigaro webhodhi remusika wemabhuku vaJasper Maenzanise vanoti vanodhinda nekuburitsa mabhuku vari kusangana nezvipingamupini zvakawanda zvinosanganisira kushaya mari yekuAmerica yekutenga zvinhu zvakaita semapepa neink izvo zvinotengwa kunze kwenyika.
Saka nguva nenguva vanenge vachida mari dzekunze kwenyika kuti vakwanise kunza zviro izvi zvinoshandiswa. Idzi mari idzi ndodziri kunyanyonetsa nekubudirira kwe magariro edu nguva inei muZimbabwe. Munoziva mese kuti zvinhu hazvina kunyatsotitwa.
Vamaenzanise vanoti rimwe dambudziko riri kunetsa nderekuti vanhu vakawanda vachakwanisa kutenga mabhuku sezvo zvekudya zvave kudhura. Vachitaurawo pamusangano wekuvhura musika wemabhuku, munyora nemukurumbira vaIgnatius Mabasa vanoti vakuru vemuhurumende vari kutadzisa vamwe vanyori kuburitsa zvinyorwa zvavo, vachiti vanenge vachiti vari kushora hurumende nekuratidza mifungo yakasiyana. Vamabasa vanoti kuuraya nyika kuri kuitwa nevakuru vehurumende vasingatambire dzimwe pfungwa dzavo, vasingadi kuti vanyori vaburitse zvinenge zvichiitika mavano gara.
Zvino ukange wangodaro chete, kune hama dzedu dzinenge dzichitaura kuti chekutanga maonero nemaitiro akadaro haasiriwo. Munouraya zvinhu, asi kuuraya zvinhu kuri papi? Kuri mukuramba takabatirira here kunatsuro nagudo vachisvuura makavasi vachipa, kana kuti tovati huyai tikurukure nyaya dziri kuitika matigere? Nekuti nemiwo muri hama dzedu, mune chekuita nesu, tinokudzivai kubva kare.
Muzvari Roseni Torai kupfekerwa, vanova mudzidzisi mukuru pachikoro chinodzidzisa vadzidzi chenyadhire, vanoti vabereki havafanirwe kurega vana vachidzidziswa nezvivhitivhiti pamwe nemimwe michina yechizvino zvino. Muzvari Mupfekerwa vanoti vabereki vanofanirwa kuve nechekuita mukudzidziswa kwevana kuti vasaite mombe dzemasanga sezvavari kuita.
Ngavawanirwe nguva yekunzi nguva yevana, nekuti mazuva ano takuona vanhu vari kumhanyisana nekunotsvaga chouviri vachisiya vana vari vega, hanzi mwana ari kuona televizhini. Ipapo ndopatinorasika.
ZIBF gore rino iri kuitwa pasi pedingindira rekuti mabhuku ndiwo anoumba ramangwana, kana kuti the book creating the future. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Arthur Chigoriwa.
Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika mukucherechedza chirwere chegomarara repazamu sezvinoitwa mumwedzi waGumi Guru gore roga roga. Zimbabwe iri kuita zvirongwa zvakasiyana siyana mukucherechedza chirwere ichi. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Apo pasi rose riri kucherechedza dambudziko rechirwere chegomarara repazamu, chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare netsai dzinoreva vanoshandisa mukana uyu kucheuka shure muupenyu hwavo pamwe nekutarisa ramangwana avo. Muzvare dzinoreva vakabviswa zamu gore rakapfuura mushure mekunge vabatwa nechirwere ichi kwenguva yakareba vasingazive kuti vanacho. Muzvare dzinoreva vanoti zvakakosha kuti munhu wese kusanganisirawo munhurume apote achiongo ongororwa chirwere ichi nguva nenguva.
Breast cancer inoitika kana macells ari mubreast achinge a multiplier kana kuti aumbika zvisiri zviva zvaanofanira kunge akaita. Panoita abnormal cells ndo patinozoti breast redu rava necancer. And breast cancer kazhinji tinowanza taitarisa takangotarisana nemadzimai. Asi kavarume vane mazamu, the only difference is mazamu evarume haazokurise zvinoita nemadzimai. Saka varume ngavazivewo kuti breast cancer inogona kuwanikwa futi pavari.
Muzvare dzinoreva vanoti munhu wese anofanirwa kuziva zvinhu zvinoratidza kuti ava nechirwere chegomarara.
Masymptoms ebreast cancer akati wandei. Zvinongodependa nekuti macells embody emubreast racho abuda sei. Unogona kuita a discharge. Kazhinji inenge yakati sanganei neropa. Vamwe vanoita painful lumps. Ukabata muzamu mako unotonzwa kuti pane kuungana kwenyama dzisiri dziri normal muzamu mako. Ende zvinhu zvakakosha nekuti kana uri munhu wechikadzi unofanira kugara uchibata zamu rako kuitira kuti uzive kuti zamu rako kana rine utano hwakanaka rakaita sei. Izvo zvinozobatsira kuti kana pakangoitika chimwe chinhu chisiri chemuzamu imomo, you can easily tell kuti aiwo ichi chinhu ichi chakambenge chisipo maybe a month ago.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reCancer Association of Zimbabwe, muzvare Priscilla Mangwiro, vanoti munhukadzi wese anofanirwa kugara akaona shanduko inoitika pazamu rake kana achinge abatwa chirwere chegomarara.
Toenda pakuti ndingaziva sei saamai kana kusababa kuti mazamu angu pane zvaipa kana gomarara rezamu rava kuvapo. Pane zvatingati kuchinja kana shanduko pasize yezamu redu. Takona zamu rakutanga kuramba richingokura, rimwe riri kuramba riri diki. Kana takona shape yezamu yedu yakuchinja, zvinogona kutaridza kuti pane zvakuipa pazamu. Tinogona kuona mazamu edu achitakunge atingati madimples pachirungu. Kana kuona ganda rezamu richichinja rogona kuitawa maburiburi kunge ganda reorenji. Kana toona mazitsinga anenge ari dhaka yakasvibira achibuda pamusoro pemazamu edu. Kana kuona kabundu kana chibundu pazamu, kana kunzwa kuomarara kana munzvimbo yemuhapwa kana pasi peruoko.
Muzvare dzinoreva vanoti chirwere chegomarara chaizikanwa sechirwere chaingobata vanhu vachena kana kuti vaiva nemari, nokuti chirwere ichi chinodhura zvikuru kuti chirapike. Muzvare dzinoreva vanoti vakawanda vanoshaya vanofa nechirwere ichi sezvo vanenge vasina mari yekuti varapwe.
Kenza kare kenza yaizikanwa ichinzi inorwariwa nevarungu nekuti ndo vanga vane mari. It's an expensive disease. Kenza inodhura. On average, ngati tiiseni mushonga yandanga ndichinwa yekimo, ndinonida $450 every 2 weeks.
Sangano reCancer Association of Zimbabwe riri kukurudzira vakadzi nevarume kuti vashandise mukana wemwedzi wagumi guru kuti vaongororwe chirwere chegomarara pamwe nekudzidziswa nezvechirwere pasina muripo. Apo Zimbabwe iri kubatana nenyika dzepasi rose kucherechedza mwedzi weWorld Breast Cancer Month. Vanhu vanodarika zviuru zvishanu vari kubatwa nezvirwere zvakasiyana-siyana zvegomarara pagore rega rega muZimbabwe, asi vazhinji vacho vanozoona vana chiremba chirwere ichi chakomba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Vateereri, musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa nyaya yekushomeka nekudhura kwezvinhu zvekudya muzvitoro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Gavhuna veRBZ Dr. John Mangudya vanomisa basa vashandi vana vakapomerwa mhosva yekuita zveuori navaS Lumumba ava vekutaura vakamirira bazi rezvemari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika disenda